Achitaura nhasi pamuzinda wake wepakare paye pamberi pekomiti yeparamende inoona nezvemitambo, mutukudzi ati hurumende inofanirwa kuve nehanya kuti igokwanisa kuyamura vanhu vanoita zvemitambo nekuimba. Mutukudzi ati kushaya hanya nezvemitambo kwevatungamiri ndiko kunoita kuti zvemitambo zvisabudirire munyika.
A politician akabuda akasimudza mureza wake unenge wakamirira vanhu vake. Not Zimbabwe, Van Manu, and Funga Zaki, though I know me. But an artist, I assume some of this. It's including Mercy, you I'm going to get this. That's how. No Makarash, those are she told me. Mr. Derry, my artist, because of my position. No, my artist, I'm solo paying you. Actually, do not tell what who you are. Saka, to Kumbira, this attitude. Attitude yenyu ngaive the right attitude inoita kuti maadzi afambire mberi nokuti ndiwo anokumiririrai kwamusingakwanisi kusvika ikava right tumwe twese tinoita fall into place because mune chido neati mune chido neartist wacho.
Mashoko aya abuda pamberi pasachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemitambo vanhevhakanye iyo yashanya pamuzinda wepakare paye ichida kunzwisisa nezvematambudziko anosangana nevaimbi. Mutukudzi ati matambudziko evanhu vanoita zvemitambo ari kuramba achiwanda gore negore nekuti vezvematongerwo enyika havazive zvakakoshera nyika. Mutukudzi apa muenzaniso wevana vanosvika mazana mapfumbamwe vaibva kunyika dzakasiyana siyana vakadzoserwa panhandere yendege mwedzi mishoma yapfuura.
Vana vavendekwe 90 nevekunorway neve 90 vauye kuzimbabwe anenoka mistake akangoitika kadiki diki pa airport vakadzorwa ipapo. Isu kuno kutapedza mwedzi mitatu tichirongedzera kuti tine mutambo muhombe uri kuuya panhano. Zvakatekwadzimai kwakatenga dzinyama chichi vachitira vana 90 vari kuuya ministro anga aripo. Saka I think attitude ikangoima communication ikafamba zvakanaka vanenge vanambotoro fungai kuti imari yevana 90 vari kuuya munyika muno vaipidza mari iyi munyika chiche taite vaitakura chii out of here vanaivo but zvakakundikana because ministro yedu vangu varipo. About it. Because at times my doors
izvi zvatsigirwa navabenard gore ava vakaremara vanoti vakayamurwa vaite dambudziko munyika.
Mufunge tikabatsirwa tikasimudzirwa we even become a less burden to the state. Tikaramba takatarisirwa pasi tinomboramba tingori burden kupi kunyika. Kune constituency yevanhu vakaremara yakasaririra isingatarisiri kumaprograms emunyika. Not only art, almost everything.
Vakanye vaudza vanhu vanodarika makumi mashanu kuti komiti yavo ichakumbira hurumende kuti vaimbi vane mukurumbira vapihwe magwaro ekufambisa anoita kuti vafambe nyore pamiganhu yenyika. Mumwe nyanduri Muzvari Linxuve ati ashamisika kuti mutukudzi haana diplomatic passport. Muzvari Linxuve vati kuita kwehurumende uku kunonyadzisa.
Zvinonyadzisa iwa mutukudzi, zvinonyadzisa nyika kuti munhu of that stature kusvika zuva ranhasi hasati ane diplomatic passport. Munhu anofamba in and out of the country achirepresenta nyika yet asina zvekufambisa zvinoita kuti mafambiro akaite nyore. I think it's a disgrace.
Mutukudzi azopa vanhu vashanya nzwisa yenziyo dzichange dziri padamba refu ravo richatevera. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini ata achigoriwa.
You are